manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 6/2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The only problem that we behave is one of affordability, to say.
Ambitiko riri kwandere kuti vanhu vedu vanokwanisa mitengo here sezvo mihuru yavo isina kuwedzerwa.
Potras inoti hapana chakaipa pakuwedzerwa kwemari dzekushandisa nhare mbozha.
Kutowedzerana zvakanyanya musangano wakatanga matirika vedu vakabudisa community nhasi semaminista yakuwedzerana nayo mangwana vakutungamiri venyika vari kuuya kuti tizotsigira izvozvo kosheni yedu yatichakomunicata kuna vanhu vese.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuBotswana kumusangano wakanangana nenyaya yekutengeswa kwenyanga dzenzou.
Vachamisa vanguri vakataura kuti takanyora tsamba, vakataura kuti tsamba ziya hadzina ani akapindura. Havangatauri mazita enhume akainda, asi chiripo ripo ndechekuti varume ava vari kuwanza chimbimbi ndoka.
MDC inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasi kutambira chikumbiro chavo chekuti paitwe nhaurirano, kunyange hazvo vaMnangagwa vakamboti goni ravo rakavhurika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yehurumende inoongorora mashandiro emakambani enhare mbozha nemadande mutande yePostal and Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras nhasi yaudza paramende kuti kukwidzwa kwemitengo yekushandisa nhare mbozha kana kuti data kunokodzera, uye pachinambo chekuchema kuti mitengo ideredzwe. Nhengo dzedare reparamende dzinofanira kukurudzira hurumende nevemakambani kuti vawedzere mihoro inotambiriswa vanhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wePotras Dr. Gift Machengete vaudza komiti inoona nezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko kana kuti Information Communication Technology kuti mitengo iyi inoenderana nokukwirawo kwakaita mitengo yezvinoshandiswa nemakambani aya pakuita basa. Vati vakabvumira kukwidza mitengo iyi uye vanoona sokuti mitengo iyi ndiyo inokwanisa kuti makambani aya aite basa achikwanisa kuramba achiwanawo cheuviri. Vati kunze kwekuchema kuti mitengo iyi idzikiswe, nhengo dze paramende dzinofanira kuchemera kuti mari dzemuhoro dzikwidzwe kuti vanhu vakwanise kuramba vachishandisa mbozha nhare dzavo nemasaisai eindanet.
The only problem that we may behave is one of affordability, to say.
Ambitiko riri kwandere kuti vanhu vedu vanokwanisa mitengo iyi here sezvo mihoro yavo isina kuwedzerwa. Tikatarisa munhu anotambira 430 RTGS dollars anokwanisa here kutenga data?
You have to fork out. Are you in a position to afford?
Makambani emafoni, mbozhanhare nemamwe anoita zvemasaisai eindanet munyika akakwidza mitengo yavo nezvikamu zvinodarika zana svondorapfuura, uye vamachengete vati izvi zvinotevera kukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa nemakambani aya. Vatiwo iyi ndiyo mitengo chaiyo inofanira kuvepo, asi chingangonetsa ndechekuti vanhu vanokwanisa kutenga here kana kuti kwete. Semuenzaniso, mutengo wedata wakakwira kusvika pa 2 cents yemari yekuAmerica megabyte rimwe chete. Vatiwo mitengo iyi yakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica.
So it's 1 cent for South Africa. For Lesotho it's 2 cents per megabyte.
Ku South Africa it's 1 cent per megabyte. Ku Lesotho it's 2 cents, Malawi 5 cents, Eswatini 5 cents, Botswana 9 cents, Mozambique inodura i 13 cents, per megabyte. Kozoti isu Zimbabwe, tiripa 2 cents per megabyte.
And our Zimbabwe is 2 cents.
Asisa chigaro we committee wa Charlton Wendebe MDC, vauza wa machengete kuti havafanire kuenzanisa Zimbabwe nedzimwe nyika. Vachiti vanhu vemuZimbabwe vari kutambura zvakanyanya. Vati vashandi vemusadik, vanotambira mihoro iri nani, uye vati mitengo iripo pari zvino. Inoratidza kuti vashandi vakaita sevarairidzi, havachatokwanisa kuramba vachishandisa mafoni kana kuenda pa internet. Uye izvi zvichakanganisa dzidzo munyika. Mashoko avaHwende atsikirwa nemumwe mugari weMuharare vaStanford Nyatsanza, avo vati havabvumirane navamachengete.
Hatingati zviri justified ka nekuda kwekuti masalaries evanhu haana kukwira. Wangangodaro zvavo kuti maprices akangodongofanana nemamwe macountries ari muregion. But ngatitariseiwo kuti maeconomies enyika idzodzo neZimbabwe akafanana here. Tinoona izvo kuti Zimbabwe haisiri kuita zvakanaka in terms of the economy. Saka maprices avo abva awedzera namo yevanhu vari muZimbabwe.
Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati havawirirani navamachengete vachiti pese panowedzerwa mihoro mitengo yezvinhu zvese inokwira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuKasane, Botswana nhasi kumusangano wakanangana nekuchengetedzwa kwenzou weKasane Elephant Summit uchapindwa nevatungamiri venyika dziri mugungano rinonzi Kavango Zambezi kana kuti Kaza. Nyika idzi dzinoti Angola, Botswana, Namibia, Zambia neZimbabwe. Uye dziri kuedza kubuda nechisungo chekuti dzibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou pamberi pemusangano mukuru weConvention of International Trade on Endangered Species kana kuti CITES in Flora and Fauna. Musangano wekuKasane wakatanga nemusi wechishanu uchitarisirwa kupera mangwana. Mukozeya nezvenyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika nezviwanikwa, amai Priska Mupfumira.
Vakatikoshera zvakanyanyisa nekuti sezvamunoziva nyika yedu ndisine nzou dzakawanda after Botswana ndisu munyika yese. Saka kuti dzinofambiswa sei, dzichatengeswa sei, dzinochengetedzwa sei, zvakanaka kuti tigare pamwe chete tiwirirane. Saka tofanira kuti tiite posheni yakafanana. Saka ndozvatiri kuedza kuronga pamwe chete kuitira kuti tikwanise kuchengetedza mhuka dzedu, asi vanhu vanogara nemhuka vachikwanisa kuwanawo kurarama, yatinoti pachirungu improving their livelihoods.
Asi pane zvamuri kunzwa kubva kune dzimwe nyika idzi, muri kuti pane kuwirirana here kuti motora danho ripi?
Isu tiri pamwe chete tiri 5
hongu
tiri kuwirirana chaizvo. Tirikutowirirana zvakanyanya. Musangano wakatanga matikika vedu vakabudisa komuniki nhasi semaminista yavoirirana nayo. Mangwana vakutungamiri venyika vari kuuya kuti tizotsigira izvozvo posheni yedu yatichakomunicata kuna vanhu ese. Tiri kuwirirana pachedu tichiziva kuti havane dzakawanda sei, havane dzakawanda sei, tingabatsirane sei. Nokuti Botswana neZimbabwe ndisine dzakanyanyisa kuwanda nzou.
Asi hazvizonetse here ipapa apa maimupfumira kuti Zimbabwe neBotswana ndo dzine nzou dzakawanda, asi vamwe vane imwe chete kana kutoshaya ndo vanozoita kunge vane masimba pakuti nyanga dzacho dzotengeswa here kana kuti kwete?
Aiwa, nyaya iripo apa ndeyekuti isusu tiri kuti seKaza ndo nyika faidza ndikutaura. Hapana chakaoma. Zambia havanadzo, Namibia havanadzo, kuAngola dzichiri shoma. But vada kuti dziwandewo netakavhura kadzichingofamba dzichitenderera. Saka pachedu hapana dambudziko ramukedza kutaurerwa. Vangatonetsa ndo vanhu vari kunze kwenyika, kunze kweAfrica, vanoda kutiudza kuti fambai makati. Ndo zvatikedza kuona kuti isu tikanga takabatana sezvataita saiko zvino neBotswana, taakunyatsowerana panyaya dzacho idzodzi dzese zvokuti mutungamiri wedu wenyika vari kutosvika izvozvi kuno kuBotswana kwatiri.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika nezviwanikwa, amai Priska Mupfumira, vari parunare kuKasane kuBotswana. Mutu vatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vashanyira dzimba dzemuturikidzwa dzematapi dziri mumusha weMbare kunozvionera voga. Basa rekugadzirisa dzimba idzi riri kuitwa nekanzuro yeHarare ichibatsirwa nehurumende pamwe nekambani yeFGC Zimbabwe. Basa riri kuitwa padzimba idzi rinonzi rinosanganisira kupenda kunze nemukati, kugadzirisa pombi dzinotakura tsvina uye mvura, magoni nemafafetera zvakapwanywa zvinonziwo zviri kugadziriswa. VaMnangagwa vanonzi vati vafadzwa zvikuru nebasa riri kuitwa iri sezvo dzimba idzi dzave kugarika zviri nani. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association, amai Lorraine Mupasiri, vanoti kunyange hazvo riri danho rakanaka rekugadzirisa dzimba idzi, zvanga zvakakosha kuti kugadziriswa uku kutangire mukati sezvo murimo mune utano hwevanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Panyaya yekushanya kwaPresident kumatapi flats, isusu sekretari takaendawo ikoko kuMbare tikanoongorora uye nokutaura naivo vagari vemuMbare imomo. Chiri kuitika uku kuMbare ndechekuti iko zvine zvimaflats ayaya akapendewa. Chakanyanya kuitwa kupendewa kwemaflats. Asi mamiriro akaita mukati nemaflati iyayo inyaya inosiririsa zvachose ende inyaya inorwadza pamusoro paizvozvo. Nokuti chiri kuitika ndechekuti matoilet especially sewer system yacho haina kutombogadzirwa zvachose. Saka chinoda kuti chinyanyotariswa nokugadzirwa mukati memaflati kwete kunze. Isusu chataitarisira sekira ndechekuti hurumende yaifanirwa kudai yakanyanya kutanga nemukati. Nekuti zviri kuitika mukati memaflats imomo ndizvo zvinotokanganisa utano hwevagari vemunzvimbo idzodzo. Saka isu taitarisira kuti sehurumende pane kuti vatange kutarisa nekupenda maflats kunze kuyako, vatange nekugadzirisa nyaya idzi dzakaita sematoilet nekutarisawo kuti vanhu vakawana mvura yakachena yekunwa, kuchengetedza upenyu neutano hwevanhu ivavo kutanga vasati vatarisa nyaya dzekuti maflats apendwe kunze.
Asi taonawo mifananidzo yaiswawo pamadande mutande ipapa, vari kurakidza kuti mukati makagadzirwa.
Hamusiri mukati mese. Actually ukatarisa from mapictures avataridza mukatarisa nzvimbo dzekuti dzinganzi dzakabatwa-batwa dzikagadzirwa handiti. Mozikombeya nedzisati dzagadzirwa. Tingataura kuti in terms of percentage, it's actually less than half nzvimbo dzinganzi dzakagadzirwa pese. But maflati mazhinji ekuMbare ikokoko vanhu vachiri kuchema-chema inyaya yemamiriro akaita mukati memaflats iwayo.
Asi iro danho ratorwawo rekutanga kugadzirisa misha inogara veruzhinji iyoyi zvakaita sematapi flats iwaya, munoritambirawo seiwo sesangano?
Isusu tinoona zvedu kuti idanho rakanaka. Saka kana kuri kuti zvinhu zvinenge zviri genuine zvichiitwawo zvakanaka zvichifadza nevagari vacho, zvinhu zvatinotambira nokuti isusu sekrando zvatakamirira.
Avo vangu vari mukuru weCRA, amai Lorraine Mupasiri, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatungamiri vemamumapato ezvematongerwo enyika vakapinda musarudzo yemutungamiri wenyika vasangana nhasi kumuzinda weState House, uko vagamuchidzwa zvakaunganidzwa nemakomiti mana akaombwa kuti agadzire waro hwenhaurirano dzekuunza kugadzikana munyika. Muteedzeri wemutungamiri werimwe remapato ari kupinda munhaurirano idzi reMDCT vaObert Gutu vanoti vatungamiri vemapato avo vave kutarisirwa kuchitambira zvakakomekedzwa nemakomiti aya pamberi pekuparurwa zviri pamutemo kwenhaurirano idzi musi wa17 mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yaita vaGutu naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndoda kuti vateereri vazive kuti nhasi musi wemuvhuro vatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika nevamwe vanga vari maindependent presidential candidates muelection yegore rakapera vasangana kuState House muHarare. Chinangwa chikuru chekusangana kwavo changa chiri chokuona nokupiwa tingangotiwo maripoti back kana kuti magwaro emakomiti aya akavambwa kana kuti akavumbwa ari mana for thematic committees. idza kupa ma reports adzo kuma principals kuti vachimakwenenzvera nokuona kuti angazobatanidzwa sei, nokuti vatereri vangada zvekuziva kuti urongwa huripo ndehwekuti musi wa 17 May pachange pachiita iyo official launch ye national dialogue.
Zvakaunganidzwa nemakomita zvabva zvangotambirwa here ipapo nevatungamiri?
Maripota akanyora, maripota akatoreba chaizvo, jonga ukamaverenga unoti anotoda nguva. Mapeji acho akatowanda, you know, committee by committee, zvokuti ndiona sokuti vakuru maprincipals vachadawo kuti vawanewo nguva, ndosaka vazvipa nguva before date relaunch rasvika kuti vanatsodzeya nyaya iyi. Handipo kuti nyaya yekuti vakakonditi vangangoidzeya yongonzi yapera zvemudenga denga nokukasika, nokuti maripota achakatirebei.
Kune vamwe vagoti vari kuti nhaurirano idzi hadzina kwadzinosvika kana mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vasiri mumwe wevanhu vari munhaurirano. Munoti iwemi?
Isu seMDCT takagara tichibuda pachena tichiti mwana wese weZimbabwe ane kodzero yokuva ane etingangoti muchirungu essay mumatongerwe enyika yake. Chinenge chichingodikana chete ndechekuti sevana veZimbabwe ngatiisei misoro yedu pamwe chete. Saka kune vaya vanoti isu kana tisipo haivhiwi, ndinoti hangu ini sori havo, zvino iri kutovhiwa vachida vasingadi.
Avo vanga vari muteedzeri wemutungamiri weMDCT vaObed Gutu vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mutauri weMDC inotungamirwa navachamisa vaJacob Mafume, vanoti bato ravo harisi kuzopedza nguva richipinda munhaurirano nemamwe mapato asiri vamunangagwa. Vanotiwo bato ravo rakanyora tsamba dzakawanda kwazvo kuna vamunangagwa kuti vaite nhaurirano navachamisa asi havana kuwana minduro.
Vachamisa vanguri vakataura kuti takanyora tsamba, vakataura kuti tsamba dziya hadzina ani akapindura. Havangatauri mazita enhume akainda, asi tsamba takavanyorera kuti tinogadzirisa nyika nenhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa. Nhaurirano ndoo yavari kuramba vachizama-zama zvavari kuita.
Tingati kuedza kwamuri kuita kuti paite nhaurirano pakati pava Chamisa navamunangagwa, zviri kureva here kuti sebato reMDC mava kutambira manje kuti vamunangagwa ndo mutungamiri wenyika, nokuti ndo zvimwe zvamairambira kuti mugare pasi navo muchitaura?
Vamunangagwa mutungamiri weZANUPF, haazi mutungamiri wenyika. Dai anga ari kutungamira nyika, nyika yacho yaidi iri kufamba. Zvino ava nyika yacho haina utano, ikonomi havachina, havana kana mari yenyika, havana kana chii chinotaridza kuti vari kutonga nyika. Kungofamba munhu achingozvitundumadza achiti ndiri kutonga, asi chavari kutonga iZANUPF. Saka tiri kuti semukuru weZANUPF hatingakoni kutaura navo nechinzvimbo chavo ichocho.
Tiri kunzwa kuti nhaurirano dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika dziri kuenderera mberi. Imiwo sebato muchine mukana wekunge muchibatana nevamwe mapato iwayo, zviri muurongwa hwenyu here?
Isusu hatibatani nevanhu vari kungozha mari, vari kungopura mari yenyika. Hazvina zvazvinotibetsera kuti mazero oungana haana chaanowedzera. Saka isusu hatina nguva yekuhoera tichiparadza mari yeruzhinji weZimbabwe. Nguva yatiinayo ndeyekuti vamunangagwa semutungamiri weZANUPF vakada kuchitaurirana nesu, vakada kuchitaurirana navachamisa, tinomira totaurirana. Kana vachiri kuita mahumbwe nevamwe avo vavari kutamba navo, aiwa mahumbwe iwavo ngavaite, isusu hatina nguva. Nguva yedu ndeyekusunungura veruzhinji veZimbabwe. Taenda mberi nekongresi yedu, tozosangana pakuyambuka patichaonawo kuti zvinofamba sei.
Vanga vari mutauri weMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo vanzi vange vachienda kuBotswana. Apo zvikoro zvizhinji zviri kuvhurwa mangwana, vamwe vechidiki vamiswa pamberi pedare raMajor Street muBulawayo nhasi mushure mekunge vasungwa pakupera kwesvondo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzeguta vachiita zvemafaro zvakapfurikidza mwero. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki avapinzwa mudare vari muzvikwata zvakasiyana siyana uye pasvika Studio 7 paTrade Gold Magistrates Court taona vamwe vane chitsama vakaungana pamahofisi evachuchisi apo vange vachiongororwa kuti vabva zera here kana kuti kwete. Pasi pemutemo wemunyika munhu anenge ari pasi pemakore gumi nemasere anenge achinzi apara mhosva anonzi aiswe mumaoko evabereki vake kana vamwe vanhu vanomuchengeta. Vakafano bata chinzvimbo chemutauriri wemapurisa muvulawayo Inspector Bed Nico Ncube vakaudza rimwe bepa nhau rehurumende reChronicle kuti mapurisa akasunga vechidiki vanosvika zana nemakumi matatu nemumwe vane makore ari pakati pegumi nemana nemakumi maviri nemana nemusi wemugovera. Inspector Ncube vakatiwo vechidiki ava vakawanikwa vaine zvimwiwa zvinodhaka zvakasiyana siyana pamwe nemapiritsi. Vamwe vechidiki ava vatanhatu vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekutyora chimwe chikamu chemutemo wecriminal law codification and reform act vachinzi vakawanikwa vachitamba zvine ruzha vakavhura redhiyo yavo yavairidza zviri pamusorosoro vari mucentenary park. Vatanhatu ava avo vange vasina gweta rinovamiririra vanosanganisira Tatenda Mupofu uyo ane makore gumi nemasere uye ari mwana wechikoro. Vatanhatu ava vabvuma mhosva yavo mutongi wedare vafranklin Mkwananzi akaregedza vachienda kumba mushure mekuvapa yambiro yekuti vasazowanikwazve vachiita mhosva yakadaro. Vamwe vatatu avo vabvezera vamiswawo pamberi pedare rimwe chete uye vanzi vachapiwa mutongo wekuita community service. Vechidiki muvulawayo kusanganisira vakawanda vanoenda kuchikoro vanosangana vachifara zvakapfurikidza mwero vachiita zvisina hunhu panovharwa zvikoro uye kana kwasara mazuva mashoma kuti zvikoro zvivhurwe. Reverend Hussein Swanda ndiwo mukuru wesangano reZimbabwe Christian Alliance. Sangano iri rinomboita zvirongwa zvekudzidzisa vechidiki tsika dzakanaka uye kuipa kwakaita kutora zvinodhaka kana kuita zvepabonde vanhu vasati vabvezera. Reverend Swanda vanoti vanhu vanofanirwa kubatana kuti vaedze kupedza tsika iyi.
Tave nenguva yakareba explaining kuti vabereki should take my responsibility and ensure kuti vana vanokoshesa nyaya yechikoro.
Zvichakadaro zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa mangwana uye vana vemabhodhingi vakawanda vatoenda nhasi asi vabereki vari kuchema-chema nekudhura kwehanzu dzechikoro nemari yechikoro yacho. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Spambi ati zvinhu zvechikoro hazvisi kutengeka.
Zvinhu zvatiomera. Ini ndiri retired asi ndine vasukuru vanendava ndakasiyiwawo zvino fizi neuniform unongoona iwinda inoii uniform yava kuchinjwa vakuda iwinda uniform mari yacho iri kudaidzirwa hatichaikwanisi.
Ndakamirira Studio 7 muulawayo ndini Taurai Shava.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Prince Harry vekuBritain nemudzimai wavo Meghan vamatsirwa nemwanakomana nhasi. Muzinda weBuckingham Palace wazivisa nhasi kuti Prince Harry vange vari padivi remudzimai wavo apo anga achibatsirwa. Prince Harry mbune vazobuda kunze kwemba yeWindsor Castle vachitaura nevatori venhau nezvemwanamutsva uyu. Vati havasati vamupa zita asi vachaita izvi mukati memazuva maviri. Vanhu vane chirwere cheshuga vanoti upenyu hwavo hwave munjodzi sezvo mishonga yavanoda iri kuramba ichiwedzerwa mari zvekuti vave kupota vachimboregedza kuinwa. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti bumbiro remitemo renyika rinoburitsa pachena kuti nyaya dzezveutano ikodzero yevanhu.
Bumbiro remitemo reZimbabwe reConstitution ya2013 rinopa zvizvarwa zvemuZimbabwe nevagari vemuZimbabwe yatinotiyo kodzero yehutano. Zvichireva izvo kuti idonzo rehurumende rekuona kuti mwana wega wega weZimbabwe kana kuti mugari wemuZimbabwe akwanisa kuwana hutano hwakakwana.
Asi kune vane chirwere cheshuga vakaita samai Heather Koga izvi zviroto pari zvino.
Mishonga yacho inodhura zvekuti vanhu vakawanda havakwanise kuiwana kana kuiafoda mwedzi nemwedzi. Ndingati zvinoenderana nekuti munhu wacho ari kurapwa nemushonga upi. Pane mishonga yemapiritsi yakaita sana metformin nana glibenclamide. Ndingati pamapiritsi makumi matatu 30 nogona kuda something like $2, of which vanhu vakawanda vanenge vachida more than 30 pamwedzi, anogona kuda kana mishonga pamwe anenge achinwa mapiritsi kana 4 pazuva, 2 mangwanani 2 manheru, anoda kana 120. Zvekuti mapiritsi ndingati vanhu vakawanda vanenge vachida zvekuma kana 10 US pamhando yega yega yemapiritsi anenge achinwa. Then tikazotarisa insulin ndoinonyanyodhura. Tikatarisa yatinoti yakachipa yacho inorange anongati zvekuma from nana $13, $15 pa pen set yega yega.
Asi mutungamiri wesangano rePharmaceutical Society of Zimbabwe vaPotifa Mwendera vanoti ivo vari kutenga mishonga ichidhura, nekudaro hapana zvavangaitewo.
Vazhinji vari kutarisira kuti mafamasi kana vanotengesa mushonga havanga vachishandisa rate ezvi rate iri kupiwa nemabhengi. Asi chiri kuitika nekuti kumabhengi uku hakusi kunyatsokuwanika mari zvine mwero wakakwandirana kuti tinokwanisa wana mushonga yese. Mafamasi mazhinji ari kushandisa rate yeold mutual implied rate. Iyi rate iyi iri pamusoro kudarika yekubhengi.
Chii chaizvo chinoitika kana munhu asina kunwa mushonga weshuga? Tabvunza Dr. Henry Madzorera, avo vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa.
Kuwandisa kweshuga muropa kunouraya, kushomeka kwayo kunouraya. Vanhu vechirwere cheshuga vakasanwa mushonga yavo zvakanaka, shuga yavo inotanga kukwira. Kukwira kwainoita inotanga kukanganisa tsinga dzavo, inotanga kukanganisa maziso avo, vamwe vanopedzura vapofumara. Inokanganisa tsinga dzavo dzemakumbo dzemaoko, vamwe vanopedzisira vaora makumbo ozogurwa zviya zvatinoti gangrene. Inokanganisa mwoyo, inokonzera maheart attack. Chirwere cheshuga hachina nhengo yemuviri yachisinga affect, mastroke anowanda and so forth.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi vachitaura nevatori venhau muna zvita, vaMoyo vakatenda kuti mishonga munyika yainge iri mishoma, vakati izvi zvaikonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze. Vakati pagore Zimbabwe inoda mari inosvika mamiriyoni makumi masere nemashanu kuti ikwanise kutenga mishonga inokwanira vanhu vose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum. Munhau dzemitambo, murayiridzi mutsva weDynamos Tondirai Ndiraya aunza mufaro kumaGlamour Boys. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Ndiraya aunza mufaro muDimbare mushure mekutora mapoints ese matatu nekurova ZPC Caribou 1-0 mumutambo uyo wakaunganidza chaunga munhandare yerufaro. Mapoints matatu atora auya mushure mekunge Dimbare yakashanya kuBulawayo ndokunoita mangange 1-1 mumutambo wake wekutanga mushure mekutora basa iri kubva kuna Lloyd Mablanyo Chigove. Asi Ndiraya haasi kuzvitutumadza achitiye anoda kutenda vatambi vake nekubata basa nemazvo kwavakaita nemotomoto.
Vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutambo wanhasi, saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Kukunda uku kwafadza vatsigiri vemaGlamour Boys zvekuti nhengo yeDynamo Supporters Association vafanolengwani vanoti chitima cheDynamo chasimuka zvekuti hapana achachimisa.
Isusu tinoataka, hatimire, takutouya zvachose izvozvo.
Asi vasati varota zvemukombe, Dimbare inofanira kutanga yatarisa zviri kubva mumusha meva vakidzani vavo. Vavakidzani vavo vemakepekepe vaswedera pedyo neutungamiri hwegungano iri mushure mekurova Harare City 1-0 ndokupinda mapoints gumi nematatu, point imwe chete pasi pechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum. Magreen Machine ane mutambo wavasati vatamba neBlack Rhinos uyo vakakunda vanoenda pamusoro pegungano rePremier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro mangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.